Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadziwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachidhirisa yatinoti budget deficit, mari iyeye inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa masendi dzakati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit iya ichikura, chikwereti chiramba chichikura, ndisingazivi kuti timere mari ravakatika vamunanga kwande riti. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira, asi vanhu veZimbabwe vanhu vagara vane shungu dzokurima. Kana price kana kuti mutengo wegokoko ravanotengesa kuGNB wakanaka, vanhu havatsvaki kana kutombokuambi, vanoti ndovanongotenga mbeu dzavo vorima. Asi handifunge kuti vachazvikwanisa, nokuti mari dzacho pana varimi 7 nyange kuti 8 million kana kuti even 10 million. Saka mari yacho vanhu vaiwana kupi? Ndo dambudziko randinaro nerimbisi yacho iyoyo.
Iko zvino tiri kuona kuti zvinhu zvaakukira mitengo sezvakaita nyangwe huku chaiyo, nyama yehuku nezvimwe zvakadaro, ukovo nyaya dzemari dziri kunetsa mabhangi. Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba? Sezvo ndoona sekuti vari under pressure yekuti zvinhu zvikurumidze kutosanuka.
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndokunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo, nokuti mashoko avanonangako akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera, vanhu vari kugozhegwa chaizvo, nokuti mamitengo yacho yakura. Zvisinei, kana vashandi vehurumende vachapiwa mari, mari dzacho dzinowanzobatsira liquidity kuti inge ichikwira ichibatsirika. Vanhu vanokwanisa havo kuti vange vachibata bata vachibe vanotengesa vachiwanawo mari, vana vanhu vanoshanda vachiwana mihoro yavo nguva ichiripo.
Chimwe chinhu chavakataura zvepuresident ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Vanhu vakasununguka mabhizinesi ava vane mari dzavo vemabhizinesi vakasununguka, zvose zvakaita saizvozvo. Hatisati tambowana situation yakadai, munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo, nokuti vanokwanisa kuti vachidye mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingangoti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mambe zvirongwa zvacho zvotaurwa nehurumende zvinoshandika here nenguva iri mberi, tingangoti long term implementation. Asi kutaura nekugadzirisa mitemo kwakanaka, nokuti vanonyatsogadzirira kuti mitemo yacho inge ichikwezva kuti vanhu vana bhizinesi vange vachiuya. Zvakanaka kutaura shoko rakanaka, nokuti ndo rinopa confidence. Asi mari dzacho hadzingauyi iko zvino, chiba chatongomirirawo gore rinenge rako gore rakupera gore rinouya. Asi vanoshanda vekunyika madiaspora navowo vanenge vakatarisa vakateyawo nzeve kuona kuti kana vakaunza mari vanokwanisa here kutora dzimwe mari dzavanenge vawana vachiendesa kunze kwenyika. Asi zvakataurwa navamunangagwa tanoka zvakanaka, nokuti zvinopa confidence yevanhu vari kunze kwenyika kuti vaunze mari dzavo nemichina yavo muZimbabwe.
Chinofanira kutanga kugadziriswa chii?
Economics dziri dzega hadzinyanyatsokubatsira, nokuti chigumbu chikuru chiri pakati pevanhu chiri muvanhu veZimbabwe ipolitical environment. Political environment ndiyo yakakanganisa zvirongwa zvebhizinesi nemabhizinesi akati wandei. Saka ngavagadzirise zviri kutaurwa zviya zviya nanadhewa mazinga zviya zvokuti gadzirisai nyaya dzesarudzo, gadzirisai nyaya dzemedia, vanhu vakasungwa vepolitiki ngavabviswe. Iwo zvinhu zvacho, iwo maintentions acho anobatsira kuti adhikamise ana dhavanhu, nokuti kana vanhu vasina kudhikama nyangwe vanhu vanoda kunza mari vanenge vachitanga vabvunza maorganization ndiwawo vachinzwa kuti kucreati coalition kwamira sei, kujesini vakamira novanozoona sei, kuyara sivanozoona sei, kana vakarega kubunduka risk factor yokunza mari inenge iri low. Saka inini ndiri kuti kwavari kuna vamunangagwa tazviwa kuti muri vati vana muzvina bhizinesi vaunze michina nemari, asichigadzirisa muto mutongi wenyika wechekerere kuti isusu vanhu vemuZimbabwe nevari mudiaspora hana dzeri kuti dzikame.